manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 10/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Commonwealth yotumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi chivakuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Apo mtunga miri webatore Triple C wa Nelson Chamisa vangavari kubinga kumatewele Lent North wachitwa Garutsi Giro Uye mtewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kugweru mudunhu Midlands vechidiki kubva kuna mamwe mapato gumi nerimwe kusanganisira ZANU PF ne Citizens Coalition for Change nasi vasaina chisungo cherunyararo pasarudzo kana kuti Peace Charter and Peace Pledge. Ichi chitsidzo ndechekuchengetedza runyararo sarudzo dzisati dzaitwa padzinoitwa uye dzapera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chitaura apo asaina chisungo ichi pachitiko change chakarongwa nesangano re4H Zimbabwe wechidiki yange akamirira Triple C hombera ishe nhende ati chibvumirano ichi chakanaka pakuchengetedza runyararo munyika
naurwa yekuti tishandidzane zvakanaka murunyararo inofanira kuramba ichisundwa kuti iende mberi nekuti isu sechidiki tikasaibata tikasaidyara sembeu yekuti vanhu vashandizane murunyararo tcharamba tichiita vamwe vanopinda mumaclash tcharamba tichiita vamwe vanofa tcharamba tichiita vamwe vanotiza tcharamba tichiita vanhu vechidiki vanosvika kupinda munhaurwa dzematongero enyika vachiti kunorohwa vanhu kunourayiwa vanhu
izvi zvatsinirwawo neange yakamirira ZANU PF uye ari murongi wemusangano mudunhu reHarare Taurai Kandishaya
saka ise musangano weZANU PF tinoda zvikuru kuti kuve nerunyararo sezvitaura president wedu Mnangagwa saka chirongwa chaitwa nhasi chekuti vechidiki vanzi vanyore pasi zvatibatsira zvikuru kune vemapato anopikisa vanga vachityidzira vanhu kuti atichatoita mhirizvo vatsiurika vadzoreka
Atiwo haabvumirane nekuti bato rake ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika. Muzvare Anna Gochera veFreedom Congress vati runyararo rwakakosha munyika.
Zvakanaka kunesu mayouth mostly nekuti zvinoita kuti tizive kuti at least tine chibvumirano chinotipa kuti tizive kuti peace yakanaka.
Mumiriri weSwitzerland muZimbabwe vange vari munyarikana ava Stefan Ray vati chisungo chasainwa nhasi chakakosha vachiti kana chikatevedzwa Zimbabwe inoita sarudzo dzisina mhirizhonga.
The promotion of peace is the shared responsibility.
Nyaya yekukurudzira runyararo ibasa remunhu wese kuti Zimbabwe ive neutongi wejekerere.
Mukuru we4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvavanoita kuti munyika muve nerunyararo.
Kuumba runyararo ndingati iprocess zvidanho zvamunotora zvakawanda ende chati kuvavarira kuchinja mindset or behavior and attitude yavanhu towards one another. So we are happy kuti kubva zvatanga kukambenza kusvika last week kwaita incident yakaitwa Glenview yatinova tinorombo kune hama dzakarasikwa neupenyu but tiri kuti sama political parties vari kuratidza kunzwisisa zvishoma nezvishoma.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa nemashoko musangano reHill Zimbabwe Trust vatapiwa naShichiri Gam vaudza Studio 7 kuti vanotenda zviri kuitwa nekuzvipira kuti munyika muve nerunyararo.
Saka tinoona sekuti hongu ma peace pledge angava anosainwa zvavo chinova chinhu chakanaka, asi kana mapurisa uye makomishen anochengetedza runyararo nekodzero dzavanhu akaita sana Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission, kubatanidzira kunyange nezeki pachayo, kana vasati vogona kuita basa ravo semanyorero arakaita bumburo remutemo, zvingangova pasi.
Masangano anoongorora runyararo nekodzero dzevanhu munyika nekunze anoti mhirizhonga munyika iri kuwedzera uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pasina kuvandudzwa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gungano renyika dzaimbova pasi peBritain kunyanya reCommonwealth razivisa kuti riri kutumira vaongorori vesarudzo 16 kuZimbabwe kubva musuwa 16 kusvika musuwa 29 Nyamavhuvhu. Vaongorori ava vari kutungamirwa nevaive gurukota redzidzo kuKenya, amai Amina Mohamed. Kubva kuCommonwealth vaJoshua Setipa ndo vanenge vachitungamira vashandi vegungano iri. Chikwata ichi chine magweta nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume nevamwe. Asi chikwata ichi chiri kuuya pomutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vayambira mubepanhau reHerald kuti vari kuongorora sarudzo varege kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vachigona kudzingwa munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Ricky Mukonza.
Tinoda kutirangarire kuti Zimbabwe yanga ichiedza kudzokera mugungano reCommonwealth, asi papaine kusagutsikana kwekuti yati yamira zvakanaka here zvekuti ingadzoswe kuti iwewo imwe yenhengo dzeCommonwealth. Saka ndiri kufunga kuti Commonwealth iri kuunza vaongorori vesarudzo nokuda kwekuti kuitwa kwesarudzo dzakanaka rimwe rerimwe danho rakakosha pakuti Zimbabwe inge ichidzoswa mugungano reCommonwealth. Ndosaka taona kuchitumirwa vanhu vatumirwa kuti vasikoongorora vakamirira gunganero reCommonwealth.
Namba yevanhu vari kuuya taona pane 16 chete, havasi vashoma iri?
Ndofunga namba haisiyo hayo yakanyakosha pakadai oso nekuda kwekuti Commonwealth haisiyo yega ichange ichiongorora sarudzo idzi. Namba iyoyo ndofunga kuti kana vakapuwa mukana wokuita basa ravo zvakanaka vanogona kupa gungano iri maonero avo avanenge vaita bva apa kuti gungano reCommonwealth rigone kutora anoindira nekuti vati zvafamba zvakanaka kana kusafamba zvakanaka.
Dzimwe sarudzo dzaimboitwa vaongorori vachiuya vakafanana neivava veCommonwealth zvavanozoburitsa kuseri kwesarudzo zvinoumba nenzira ipi kuenda mberi kwenyika?
Kumashure uko kunenge kwaizobuda makakatanwa pakati pevaongorori vakaita seivava veCommonwealth nehurumende, kunyanyanya ezanu PF ndouya yaizonzi yakunda munguva dzapfuura. Handisi kuziva kuti gore rino zvichafamba sei, asi handisi kunyanya kutarisira hangu zvakasiyana stereki kubva kune zvaiitika kumashure uko. Bato rezanu PF maitiro arinongoita ndiwayo, ava vakataka kuchiona kuti pane zvisina kufamba zvakanaka zvakadai nezvakadai nezvakadai, potanga kupokana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakari kuSouth Africa naEvan Zininga weStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vezvematongerwo enyika havafaniri kutsvaga rutsigiro usiku uye kufamba vachigugudza dzimba dzevanhu sezvo zvichigona kukonzera mhirizhonga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wevatore venhau kukariba nezuro, mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vakati vari kushushikana zvikuru nevezvematongerwo enyika vari kupedza misangano yavo kunze kwasviba.
Kana tikati isusu vanhu varambi vari parali vakamira kusvika usiku vanozofamba sei? Vatikuona mapoliticians makuti vanhu vanobva kumarali kuma 7-8 dzeusiku, hamuchazivi kuti vafamba sei, safety yavo. Vakazonzi vamirirwa murodhi varohwa nematsotsi, vamwe vakazotita blokwa. How do you, balance that vis-a-vis security intentions nekuti erani?
Vanyati vanotiwo kutsvaka rutsigiro vanhu vachigogodza dzimba dzevanhu kunogona kukonzeresawo mhirizhonga.
Including my door-to-door, because somebody anosvika pano uyo akapfeka party t-shirt yake yeblue, uyo akapfeka yake yered, iwo uri kuti ndiri kuita door-to-door campaign, uyo wosvika kuti aiwa ini panapa handiteereri pati yako, ndoteerera pati yakati, moklasha. Again, it's another security threat.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalos Siziva vanoti vachaedza nepose pavanogona kutevedzera nguva dzavanenge vakazivisa mapurisa kuti vanopedza kutsvaka rutsigiro. Pane yekurambidzwa kugugudza magonhi evanhu vasiziva vati uku kutyora kodzero dzevanenge vachida kuvhoterwa.
Nyaya madotodor ndinoziva vanyati vasanza vakaenyika dzakasiyana siyana vanoziva kuti any jurisdiction kana iri nguva dzesarudzo vanhu vanobvumidzwa kuti vafambe kumatutu nekuti the essence of democracy.
Asi vachipa pfungwa dzavo vakavanobata chigaro chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira. Vaudza Studio 7 kuti vachateerera zvataurwa nemapurisa.
Isu seZANU-PF panezve tinozvisa pamutemo. Kana mapurisa achoona zvakakodzera kuti vambomisa madhokidhoo kuitira kuti mutemo nerunyararo zvive zviriko, isusu tinongoremekedza zvinotaurwa nemapato akasiyana-siyana anoona nezvemutemo.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN raAndrew Makoni vati nzira yekutsvaka rutsigiro nekuenda mudzimba dzevanhu inoitwa munyika dzakawanda uye yagara ichiitwawo muZimbabwe.
Madhoo-to-dhoo campaign munyika dzakasiyana-siyana inzira inoshandiswa nemapato mapolitical parties avanenge vachitsvaga rutsigiro musarudzo. So chinhu chagara chichingoitika, chinhu changa chiri kuitikawo nemunyika mao. Uyezve chakai zvakaitika murunyararo handiono sekunge pane dambudziko.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi patove nemutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vari kuti vakanonoka kutanga misangano nekunyimwa mvumo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemunzvimbo yeEpworth North vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena yekunwa, kutekeshera kwevana vanotengesa miviri uye kushaya nzvimbo dzekugara dziri pamutemo. Vari kukwikwidza musarudzo dzekuva mumiriri wedunhu iri vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevagari aya kana vakakunda musarudzo. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wechidzimai asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti madzimai nevasikana vakawanda vemuEpworth vane matambudziko avari kusangana nawo akawanda zvikuru uye anoda kugadziriswa. Mudzimai uyu anoti nepamusana pekushaya vasikana vachiri vadiki vave kurarama nekutengesa bonde.
Nokuda kwepoverty vasikana vava kurarama upenyu hwese hwese, vanotengesa bonde kana kutoba chaiko vari vana vasikana vechidiki, zviri kutoitika. Kana 10 years zvaiya kutoziva kuti ndotengesa sei bonde kuti ndiwane chokudya kumba, kuti ndiwane chokupfeka, muzvipataro munhu anosvikira pakufa nekuda kwokuti anenge asina mari yebribe especially kana aenda aida kusununguka uyezve madzimai ari kushungurudzwa nyange kuzvibhorani kwavanochera mvura vanogona kutonzitengai mvura iyoyo kutenga laini remvura kuti umire palaini unofanira kubhadhara bribe kana kutengeserwa bonde wochinjana mvura nebonde kuti ukwanise kuwana mvura yekushandisa
munyori musangano reEpworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti vagari vava nemakore mazhinji vachitarisana nematambudziko anechekuita nekusatakurwa kwemarara kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa neEpworth Local Board
issues dzeeducation hamuna zvikoro zvakakwana issues dzemakutakurwa kwemarara social service delivery issues dzenyaya dzehealth kana mvura chaiye kumwa tinototya nemawaterborne diseases ari kuita ana korera vana vakuita chipambi vana vadiki unoona vari kutengesa masigaretsi vechitengesa humazai kuratidza kuti kutambura kwanyanya remangwana rawo hapana saka sevagari tinotonetseka kuti tinoita sei
vanyapetwa vanoti chirongwa chekupiwa magwaro enzvimbo dzekugara chakaparurwa nemutungamiri wenyika gore rapfuura hachisi kufamba zvakanaka zvinova zviri kushungurudza vagari vemunzvimbo iyi
isusu tine dambudziko yeprosesi yacho ndiani achaselekta vanhu ava ende kwakapuwa matitle deeds nezvaitorwa nemutungamiri wenyika zvakabva zvasiyana saka tiri kuona kuti mutungamiri wenyika anogona ngakanyepewe
asi sachigaro veEpworth Local Board uye vari nhengo yeMDCT vaGift July vanoti kanzuro iri kuedza nepese painogona kuti vagari vagare zvakanaka asi kushayikwa kwemari ndiro dambudziko guru
dai hurumende yatitendera tishandisewo mayusa semakanzuro kuitira kuti timeche neservisi inenge ichidiwa nevagari nekuti tikaramba tichibhadhara maRTGS service haibudi service comes at a cost mumadhorobha
vari kumirira ZANUPF kuEpworth North vataurai kandishaya vanoti vakakunda musarudzo bato ravo richasimudzira dunhu iri nevanhu varo vose
mukambeni yedu seZANUPF hatina munhu kana nzvimbo yatiri kusiya kunze uyezve tinovimbisa kuti kana tapinda muofisi hatina munhu kana nzvimbo yatichazosiya panze
vari kumirira Citizens Coalition for Change munzvimbo imweyo vazivai togare pimhetu vanoti kana vakapinda panyanga vachashandura chimiro chedunhu reEpworth North
kana mukavhotera President Nelson Chamisa vamhetu nemakanzela ese ACCC tichavhura migwagwa tigochera masuwa uye tichakuunzira yemvura yakachena kunzvimbo dzakasaririra dzinenge kombonhi yacha jacha booster kumazeti kumae kumad kudombo remaziso vana vese vanotambura vachabatsirwa ende vachasiya chipambi nyaya yekumwa mutoriro ichapera nekuti vana vechidiki vachange vakuenda kumabasa tichaunza Epworth inofadza munhu wese
musarudzo dzakaitwa muna 2018 Epworth yainge iri dunhu rimwe chete asi rwendo runo yava nematunhu maviri anoti Epworth North neEpworth South Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevari kukwikwidza vakazvimirira muEpworth North vanjodzi chideu muna 2018 vaEthridge kureva veMDC Alliance ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekuwana mavhoti zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemakumi masere nemaviri 26,082 vachikunda nhengo yeZANUPF vaDamson kuda kwashe avo vakawana mavhoti zviuru gumi nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemapfumbamwe 16,149 ndakamirira Studio 7 riri kuEpworth North ndini Tobias Mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto akapedugura hurumende nechisimba muNiger adoma darere makurukota idzva panguva yevatungamiri venyika dziri mugungano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kuita musangano mukuru kuNigeria wekuziya nyaya iyi. ECOWAS iri kuda kuti mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekucherechedza kutambirwa kwechibvumirano chepact law chinobatsira varwiwo nderusununguko vakashandisirwa muchetura wakaita seAgent Orange uye kukandwa mumakomba aive nemarimi emoto. VaBiden vari kutaura pane chimwe chipatara chemuUtah uye vakasvika munzvimbo iyi nezuro. Apo nyika yasarirwa nemazuva 10 nematatu chete kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru dziitwe, zvakawanda zvine chekuita nesarudzo zvinonzi zviri kuitika mumapoka akasiyana-siyana. Svondo rino, takaona mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vachizivisa kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kwezvinhu neZimbabwe Electoral Commission. Ukuonya yekuti vari kuda kukwikwidza vakazvimirira vasevhi yakasukuere vobvumidzwa here kukwikwidza kana kuti kwete ichiri yakangotorikwa kumatare edzimhosva. Nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dzinonzi dzichiri kuitika kunyange hazvo mapoka akawanda kusanganisira vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo, vemakereke nevemasangano akazvimirira vari kukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Ukuwo Zeki aisati yazivisa kuti yati yadhinda here kana kuti kwete mapepa ekuvhotera kana kuti maballot paper uye nguva ichiripo here yekuzoashambadza kune veruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZanu PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoona sei mafambiro ari kuita zvinhu takatarisa sarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno idzi.
Kwazvo ndakatanga kuvhota, sarudzo iyi yanga ine zvidingamupini zvakawandisa. Hungu, tinonzwa hedu kuti Zeki akagadzirira, vanokubidza vakagadzirira, asi zvidingamupini zvacho kubva nyadzi delimitation mapato achirambidzwa kukampeina matare ane mhosva dzakawanda dzakamirigwa vamwe vachibuda vanakasukuri vachirambidzwa. Handinofunga hangu kuti sarudzo iyi haina kunyatsoitwa zvakanaka naka. Kwanguwangoita nekuti varoora vasvikawo pamusha kungagodini, asi hayo hatina kumira mushe, kuno kugununwa kwakanya kuwanda.
Tonzwa vaMandaza, munoti vaMandaza tichitarisa gadziriro dziri kuitwa nevari kutarisira kukwikwidza musarudzo kwasara mazuva 13.
Isu sebato reZANU PF tagadzirira, takamirira kuti zuva remusi wa 23 risvike. Pangangova nezvimhingamupini kana vari kuda kuedza kuona kuti maelections asafambe mune zvakarurama kubudikidza nenyaya dziri kuenda kumatare nezvimwe zvakadaro. Asi isusu sebato taita pedu patinokwanisa kunge tichiita, vane zvavanofanirwa kunge vachiita vachigadzirisa, ana Zeki, mapurisa nevamwe vakadaro, izvo tinozvisiyira mumaoko mavo. Asi isusu sebato, aiwa, tiri kufara nezvataita uyezve nematauriro atiri kuita nevanhu. Tinotarisira kuti musi wa23 August hazvichatifambira zvakanaka.
VaNgwenya, zvii zvikuru zvamunganyatsodoma kuti ichi tinzwewo kuti vaMandaza vanozvitorawo sei?
Kana tichipinda musarudzo, chekutanga ndechekuti delimitation report ngaifarirwe nemunhu wese. Chepiri ndechekuti mavoters roll ngange achipuwa munhu wese, vanhu vachifara kuti vanokwanisa kuti vatarise vachivaanalyza vachigutsikana vachitaura nezeki. Chetatu, vanokwikwidza vacho ngavabvumirwe kukwikwidza vakasununguka. Tikuziva dhiki rakapera pane munhu akatouurawa munhu weTriple C achitakwa namatombo, izvi hazvina kunaka. Kugunukuna kwavamuudzora nekuchema-chema kwavakasukuiri ngakusange kuripo. Kana vaMandaza vachiti ZANU PF yakafara, havangatadzi kufara nokuti ndo bato rinotonga ndiyo governing party and vanodyidzana nezeki.
VaMandaza, manzwa zvataurwa navaNgwenya, munoti?
Aiwa, isu nezvatinotarisa, tinotarisira mitemo inoteedzerwa kuti iri kuteedzerwa here mune zvakanaka. Delimitation yakaitwa here sekutaurwa kwazvakaitwa mubumbiro remitemo? Zeki iri kuita here basa sekutarisirwa kwainofanirwa kunge ichiita? Vanhu vakaenda here vakanoregista vakainspekta masavo sekutarisirwa kwazvaifanirwa kunge zvichiitwa? Totarisira kuti izvo pari zvino Zeki iri kuita basa rayo na isu maonero edu, kwete nekuti tinodyidzana nezeki. Hatinopamisana pekuti tinotarisira kunge Zeki ichiita basa rayona nemaitiro arinofanirwa kunge chiitwa. Zvichiteedzera mutemo wavanoteedzera, isu tiri kuona kuti Zeki iri kuedza nepainogona kuti maelections iwaya afambe mune zvakarurama. chinezvacha ndinoda kutaura ndechekuti tikatarisa maitirwo nemakampeni anga achiitwa pari zvino kuridziro zhinji yanga iri yekuti dai maelections edu aitwa murunyararo.
Vangwenya, tigadzirei redu kupeta chirongwa. Takaona vamwonzora vachizivisa kuti vakubuda musarudzo idzi. Zvingakanganisawo zvakadii mafambiro esarudzo dzegore rino?
Hazvinyanyi hedzi kukanganisa nokuti tetiziva hedu kuti kana munhu achikwikwidza anenge achikwikwidza nevamwe kana angobuda wabuda. Asi zvandandareva ndezvekungotiwo ngazvitarise kuti kana munhu achinzi ari kubuda chii chakonzera kuti abude, nokuti zvozvo paimpression yokuti maelections acho haasiri friends. Totoziva izvozvo kuti vanenge varipo paballot paper, vakasikwira vanenge varipo paballot paper asi vachinzi vasakwikwidze. Zvinokokanganisa image nechimiro cheelection. Ndiwo mafungiro andoona hangu iwawo.
Vamandaza, munoona sei kubuda kwavamwonzora muresi? Zvinosiya papi sarudzo?
Ikodzero yavamwonzora kuti vaite zvavanenge vaona kuti zvinokwanisa kuti zvavanoda kuti ivo vange vachiita. Yakanyanga iri kodzero yavo yekunge vari paballot paper sekuenda vachinonyoresa kuti vanoda kukwikwidza. Kana paine zvavaona zvisina kufamba zvakanaka, ikodzero yavo zvakare kuti vaende mberi kumatare vabude muresi. Asi pari zvino tinotarisira kuti hakuna chazvinotadzisa, sarudzo ichaendera mberi. Tinotarisira kuti ichafamba mune zvakanaka.
Vanoongorora zvematengero enyika vari nhengo yebato reZANU PF vaKennedy Mandaza. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora sarudzo vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa nhasi arambidza meya weguta reHarare vaJacob Mafume kuita urongwa hwekukumikidza kushanda kwenhandare yeRufaro Stadium kunyange ichine zvimwe zvichiri kuda kukwenenzverwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vange vaungana panhandare yeRufaro Stadium kusanganisira vatori venhau vadzingwa munhandare yeRufaro nhasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa anotevedzera mutemo, nekudaro vese vane mubvunzo nezvaitika vanofarira kubvunza munyori wedunhu reHarare kana kuti Secretary for Provincial Affairs and Devolution in the Office of the President and Cabinet vatafadzwa muguti. Vamuguti vakasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vamuguti vangoudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare inoziva zvinoda kuitwa isati yavhura nhandare iyi zviri pamutemo. Meya weHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa nemapurisa izvi.
Isu seCity of Harare taita zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kana vapurisa kuti apuwa instruction from vamuguti kuti vatimise, zvinorevei izvozvo? Hazvizirizvo zviri pamutemo. Isu tataura naregulatory authority kubva kure, haana kana kumbotipa problem. Chiripo ndechekuti bhora riri kuda kutambwa muHarare. Kana ivo vaakurambidza bhora kutambwa muHarare, tichangoudza masupporters kuti bhora remuHarare seCity of Harare tanga tapedza basa redu, asi riri kurambidzwa neivavo vanzi varambidza bhora kutambwa.
Vamafume vanoti vaita musangano nevatungamiri veZifa pamwe nezvikwata zveCapes United neDynamos avafara nemamiriro aita nhandare iyi. Pari zvino zvikwata zviri izvi zviri kushandisa nhandare dziri kunze kweHarare. Asi mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vakamirira Rufaro Stadium.
Takasarudza kuti tishandise mavhenyu mairi yobata ground yekugweru ngaichipiri home ground Babatuts Stadium. Mavhenyu dzatinge tichishandisa kusvika takazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium unowando musha weDynamos Football Club.
Zvimwe zvikwata zvemuHarare, Black Rhinos, Herentals neYada zvakamirirawo Rufaro Stadium iyi zvitevera kuvhara kwakaitwa National Sports Stadium. Asi basa muRufaro Stadium richiri kuenderera mberi sezvo paine nzvimbo dzinosanganisira panogezera vatambi, zvimbuzi zvekunogara vatsigiri nezvigaro zvenhandare yese zvisati zvagadzirwa sekurudziro yakabva kuCAF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nasi, apo tine hurukuro nemudzimai mumwe chete ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika amai Elizabeth Valerio nemamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolesine mhlaka 10 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu, ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka. Njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki nabasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakansilazi endawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uzulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TRC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela emathebelelendi kulo hlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo eleCCC lelibusayo eleZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Messi Konda owe-4H Zimbabwe uthe benze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu, ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka. Njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelana lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tasti Kohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote benokuthula lokubambana. Sikhangelela ukuthi ngesikhathi sama elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana Wombera ishe nende oyebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we're facing in terms of the political terrain,
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Ukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owezanupf.
Laba sesidiniwe ngabo lapha, kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo, ama-numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa lezanupf ukuthi vele ngama-number bona abangeke bewakwanisa. Yikho sebedinga nje indlela zokuhle bebe le-excuse.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe nawezokholo, amapholisa, ingatsha zikahulumende, lommeli wesigodlo se-Switzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusenjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale le-Chiefs Council, esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba, uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ngcwabakazi ukuba babe kudale le-senate bemele izinduna. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 10 eBambazi emangweni weBulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla lemthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZANU-PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izanu ibiwina amakansila zendawo. Lokhu ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le-government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona kungelala nto ehambayo. So lokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokhu kuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Thenjiswa ama-development amaningi esiyesala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-end upa sekungani sekuyinto ezano, okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu bayabe bekhiphe imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo, okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenzwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba konapo ngazi kuti vaive sesavani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani nombani. Konkwana ngayiko engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi kuthi abantu bathi siyesaba, siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje, ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 sika August mhlana wokhetho, abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha, kwenzela ukuthi ma kuyikuthi siyawina or ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani, ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-one. But ma sisonke siza kulungisa, ukuba kwethu sonke yikuthi siphumeni ngobuningi siyovota, silungise okuyabe kulungiseka, singesabi ukwethuselwa. Ivoti yakho it's your own secret, akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani, akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani.
Umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka Ward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree, emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezano PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezanu PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward, ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izanu PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esingukufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo. Udaba lwamanzi yebo ludaba oluhlupha kakhulu endaweni yakithi. Sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa, le migodi embalwa esikhona edriliwe esisebenza. Ngikhuluma nje mhlaka 12 kulinyanga siyavula ikliniki yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu. Kuthi kusasa nje siyapheka enye ikliniki esembimba 2 ejuchume. Ikhansili iyakhona, amalungiselelo aseku-advanced stage. Kuningi sibili sesikubambile ekubambekayo singakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle, ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Ngiyezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF, kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona, nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF? Ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF, abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazi wezanu PF. So mabe sola wona bona bawazi uphi? Yebo, nezinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye, kodwa ngiyavuma, ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle. Sizamile nje okwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Greater, ye yaphelelwa ifuel. Ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekithi yebulilima, umgwaqo wakoHingwe. Ngayihingwe ngiyavuma uwonakele okumangalisayo, ulesikhathi eside ungalungiswa. Kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lowo ungaphelanga. Hhayi, amabriji asilutho, lisina nje izulu liqala, akula lapha abantu abayahamba khona. Umgwaqo lowo uyabe suvaliwe sibulungasasebenzi. Sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo, ngoba ngumgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiyela wapha mazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Ngithi asiphumeni ngobuningi siyovota, sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko, elaletha ilizwe, izanu PF.
umnumzana Zule Kinyati ngokansila ka Ward 10 emangweni wePambazi ePlumtree engowebandla lezano PF. Sizaqhubeka sixoxa laba amanye amabandla abancintisa kuli ward kanye la kwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqodela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana uStalos Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yokumiswa kwamadododo sifona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyatsho ukubana wonke umuntu kufanele ngesikhathi somkhankaso evumele ukuyakhankasa ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini. Kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. So sibona ngani amadododo afanele evunyelwe ngoba asemthethweni.
Umnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokho kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, abekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela nabantu endaweni ezahlukahlukene.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziya izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yikuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini ngoba kubangela ingxabano.
Kasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Tinashe Chitunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapolisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguBathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eJimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. Umnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo kawukho
kodwa kukhona nje khonokwana nje kunje uthola nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama posters but hayi ukuthula ukuthula sibeleni ukukhona kukhona lama rally siwenza kuhle MRP inkathi kuyibuka nje kathesi ufuna ukuthi bese embalibali echurch yamhla ka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapolisa sebemfonele futhi ukuthi already isiconfirmed
inkokheli yezomdabu umnumzana Vusi Muzi Masilela wesigabeni semvuthu emangweni wewange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asibona ihlupho especially esigabeni sethu. Hayi asila problem much. And siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma. Kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much. But okwethu ukukhuza kuphela ngokuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu ema-groupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla. But esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula but esigabeni sethu uhlupho koyethu iward especially kajejede ward inkinga esikhala ngayo ikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobben akade behamba besiyathatha abantu from ema reserve bebaletha ngapha ema bezoba register kuma wards that is a big problem
lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala ewangi othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo
siyalujabulela lolusuku njalo silulindele kakhulu njengathi thina lapha emakhaya sabe sifisa ukubana ngasi yathuthuka sibe lama project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama project okwamanzi sikwanisa ukubana sizilimele sithole inhlanyelo fertilizer
unkosikazi Raphael Mkholi ohlala eMenda Village enkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi
lapha engikhona esigabeni semathetshaneni ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni mbona kulokuthula mbona abantu bayaxoxisana abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo mbone futhi lezingatsha zona lezo ezenzakalayo bayenza amarali abo sibili asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha
sebemelele ukhetho lolu eBhinga omunye wabamelele ukhetho umnumzana Sibazulu Saba
esifile funa ukuvota I'm a registered voter thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development plan thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River but udolo amanzi lokho lusihlasele so ngabe bayasinceda emanzini lapha sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizakuthiwa kuza kuba le gwayi shangani eyabisusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo wireless thina sivela 15 km from uZambezi River
uyathokozela emaswingo emashonaland central manicaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo ngimele istudio 7 ngisemaryland ngokips dube
ivandla eliphikisayo ele-Triple C lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zemathebeleland kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU PF. Kodwa ibandla leZANU PF liyakulandula lokhu lisithi iTriple C icatha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo iTriple C ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF kanye lonkosazana nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla leTriple C onguye osungula lingxoxo.
la makansa wethu athole ukuthi maya campaigner especially kuma wards matopo lapho singafethi khona candidates kweminya kuthiwa ngama nogo areas those nogo areas were experience ukuthi abe bandale za PF don't like challenges ngabe challenge sebethi fellow councillors ukuthi sebethela abantu sebesijabulela ama poster but kuzindawo lapha esijobelele ku campaign le ku campaigner khona akukabi lengxaka ezindawo kulezo ndawo ezinga nogo areas where we experience problems.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Most indawo ezingafani areas ezima resettlement. And remember the by election strategies kakhulu izingwane lapho ku-20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona basebefundisiwe ukuthi usaba ngoyezane PF kukanti umhlaba ngoyezipho yonke jikelele. Ngoba la khona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisi ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa lakale old hospital ofisini izane. So bakhona field ide ukuthi benikezele i-opposition engayivumeli ukuthi siye kulizendawo le.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle yini njalo ungathini ngamazwi kaNkosazana Mlotshwa?
Ukukhala ukuthi thina njengebandla lezomthetho ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kakhulu ngoba nje banikwazi ibandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuzibana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa siyakwazi abantu efane bangene phansi kwi-ground bakhankase. I-ZANU-PF umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlakela akufunakali. Ongabe kuthe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni atsho ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo kulowo muntu abotshwe. I-ZANU-PF akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasuke isikhathi bazithi bona bayi-ZANU-PF nabantu esingathi nabayazikuthina ukuthi bandlulise igazi le-ZANU-PF. Kube sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa mamukeswa lapho ukuthi kule ndawo kuthiwa ngamanogo area. Ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe ningenabantu abaswekela ibandla leli okusukaniya esikhweni sokuthiwa inogo area. Uma zisetilment ngabe vele ngabantu ezikwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla le-ZANU-PF zingalibe zisesabo. Hhayi zivumele ukuthi siyekela ngale nani zikhombise lisho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithipshine ngalokhu ngalokhu kodwa abantu i-ground bazikwazi ukuthi ibandla le-ZANU-PF yilo vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe isikuwe Nkosazana Mlotshwa.
Hayi sithi umngameli ukhuluma ngokuthula amavidiyo kwaphi umongameli uphuma khona umongameli we-ZANU-PF uphuma khona ekhulume sithi rakusayivana rovayivana bathi thasa nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi is not peace because libonile evisiona leyo ukuthi simbekile thinashe sisange if the principle of the organization is saying rakasayivana bathi thasa kutho ukuthi bathene baze bathi distance and literally abantu be-ZANU-PF bakufuna literally ukuthi ukuzijabulisa umthunga eliwedu ukuthi sithi abantu lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqale ngaphi. That's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, if fear isemehlwe nabantu ungayibamba nangesandla ngoba bayethuselwa. The message once siyingavele kune lasasilikhiphe emaplazini lawo. Why as TPC we saying ukuthi the moment singena sikhathi umbuso abantu bazaphetha title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihlala nje kumele engani lime phezu kwesandla lakho ukuthi supporte kuphe kunye kumbe vodlani ukuthi kunye usuganyilile. And that is so wrong.
Ungasigqibela ingxoxo umnumzana Nkomo.
Kanti lapho ikhamba khona sihambe sinokukhankasa sibone kuhle ama-elections zethu sifikele kuhle embusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi uba mibandla lethele ezamphiyethu lisebantwini izamphiyethu liyakhulunga leli lizwe isukele ebugcelini kabayo babelungu. So i-TPC ingaboyisa abantu ngomabona nomntotsha awungayisabi sizawina nje silikhotlila silibusayine ngaphedu bamlotsha lutho
nalamela okuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivukunela kuyisikhathi se-COVID lalisehliwa ngitho ukuphiwa imaski ye-2 rand. Nasa usukwazi ukuphiwa iskipa, usukwazi ukuphiwa ikepe, usukwazi ukuphiwa ikenini. basi chona sinyezele mabhasini ezubuko lapha namhla kula mabhasi atsha athi abantu from A to point B asiye emaralini ezani. Izani ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government ne-political party. Singabantwana beZimbabwe asivoteni ubaba uNelson Chamisa i-blueprint iphuthuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners sirestore idignity ebantwini. Ngiyabonga.
UNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga le-CCC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba. Wabexoxa endawonye loMnumzana Malaki Nkomo, ilunga le-ZANU-PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulife Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe achiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntungamilinkomo, Lilanga.